Mutungamiri wesangano rinomirira vanobika chingwa reNational Bakers Association of Zimbabwe vaDennis Wala vakaudza Studio 7 mukupera kwesvondo kuti vakakwidza mutengo wechingwa nekuda kwezviri kuitika muupfumi hwenyika uye kukwirawo kwezvinoshandiswa mukugadzirisa chingwa.
Major supplier wedu weflour akatokwidza mutengo weflour ne about 40%. Saka kana mukatarisa pane zvakadai kuti mamembers edu aramba achibika ka vasingakwidzewo mutengo, zvinenge zvaakunetsa kuti ivo vakwanise kuzonotenga imwe flour toaramba achigadzira.
Kukwira kwemitengo yezvinhu uko kunonzi nevamwe hakuna tsarukano kuri kukwidzawo inflation kusvika pakuti vamwe vakaita samuzvina fundo Hank vepachikoro chepamusorosoro cheJohns Hopkins University chekuAmerica vaisa Zimbabwe pamusorosoro panyika dzepasi rose. Vachinyora svondo rapera, muzvina fundo Hank vakaisa inflation yeZimbabwe pazvikamu mazana maviri nemakumi masere nezvishanu kubva muzana, kana kuti 285% pamusoro penyika dzakaita seVenezuela, kunyanga hazvo Zimbabwe Statistical Agency kana kuti Zimstat yakaisa inflation yemunyika pazvikamu zana nemakumi matatu nechimwe nezviga zvinomwe kubva muzana, kana kuti 131.7%. Ko, dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinowirirana nemafigiri amuzvinafundo Hank here? Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti
chingangova chokwadi kuti kukwira kwezvinhu muZimbabwe kwanyanyisa chaizvo kudarika nyika dzose dzapasi rose, dzinosanganisira Venezuela yaimbova pamusoro kuti inenge yapindirwa neZimbabwe. Nokuti tikatarisa zvinhu muzvitoro muzviri kukwira misi nenguva.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vaProsper Chitambara vesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti pane nzira dzakawanda dzekupima nadzo inflation, vachiti nekuda kwaizvozvo havazivi kuti nzira ipi yakashandiswa namuzvinafundo Hank kuti vazoisa Zimbabwe pamusoro penyika dzose.
Chekutanga chakakosha kuti tijekese ndechekuti pane nzira dzakawanda wanda kana tatingati methodology au method akawanda ekumeasure nawo inflation muZimbabwe. Sangano reZimbabwe National Statistics Agency rinoshandisa inonzi Consumer Price Index, iri based on kana kuti derived from yaanoti consumer basket. Dambudziko riripo rari rekuti mafiga edu inflation official figures anongotarisa kukwira kwezvinhu muformal economy, hatiudzi zvikuitika muinformal economy kana kuti munonformal economy. Sezvo munoziva economy yedu muZimbabwe ya highly informal kana kuti highly informalized.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti kunyanga hazvo inflation yakakwira munyika, vanopesana nemaonero ekuti zvingasvitsa kuisa Zimbabwe pachinhanho chepamusorosoro pasi rose.
Semaonero angu handiona hangu kuti vaSteve Hank vapare zvino mafigures avo ane chokwadi. Ichokwadi kuti inflation yedu yakakwira, asi kuti titi Zimbabwe ndo yapamusoro takatarisa pasi rose handisati ndaona kuti zvingadaro.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari Joyce Ngwenya vanotivo havabvumirani namuzvinafundo Hank pakuti inflation munyika yakakwira kudarika nyika dzepasi rose, asi vanoti
ichokwadi kana Professor Steve Hank vachitivo mutengo wemari wakwira kana ukoshi hwemari wadzika. Asi kuti titi pasi rese, aiwa, handingabvumiri navo profesa, nekuti munoziva kuti kune dzimwe nyika dziri muhondo, kuya dzimwe nyika dzinoutongi husina kutsarukana dzakatodarika Zimbabwe, nyika dzeSouth America. Saka ini handibvumiri navo kuti yakakwira kudarika nyika dzese. Asi chandinobvumirana navo ndechekuti kana mitengo yezvinhu ichiteedzana nemari yekuzhe, mari yemuno inoshaudzamu.
Vaimbove mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanotiwo muzvinafundo Hank munhu anozivikanwa nekupikisana nezvinhu zvakawanda.
Uyu hake munhu ari controversial Steve Hank, munhu ari controversial maitiro ake ekuti awane inflation namakalkulator avo painvest pavo zvakasiyana nezvinoitwa nestandard repasi rose. Iye anenge achiti hurumende ngairege kuchengetedza kana kucontrola economy. Inofa kungora baita zvaino, hakuna pasi rose zvaro risingakontroli economy yaro.
Saka matambudziko aya angapedzwa sei? Muzvinafundo Masocha vanoti nyika inokwanisa kubuda chete kana ive kukwanisa kugadzira zvigadzirwa zvayo zvichitengeswa munyika.
Nzira imwe yandingakurudzira vanhu kuti vazvibudise munyaya dzokukura kwezvinhu kuona kuti vakwanisa kuzvigadzirira zvinhu zvavo. Tikakwanisa kugadzira zvinhu zvedu muZimbabwe, totenga futi zvinhu zvacho zvino muZimbabwe by Zimbabwe iyei.
Kutambira kana kuramba kutambira zvakaburitswa namuzvinafundo Hank, matambudziko ekukwira kwemitengo yezvinhu acharamba arimo munyika kusvika pawanikwa nzira dzichaburitsa nyika kubva matope mairi mune zveupfumi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.